Makuna kuna mamini minaya ama nziramneta isu semusangano tinoziziya kuti madzishe edu masabhuku nemakanzura halafani kunga vachipinda munyaya dzezvemapato kana kuti munyaya dzezvematongerwo enyika vane divi ravakarerekera tinopokana zvakanyanya nemaitiro ari kuda kuitwa iwaya ekuti tinodzitanga yamaenda kunotsvaga mvumo zvingagona here kutoramedza madzishe edu kuti vanhu kereke dzavanopinda ngavatange vapuwa mvumo nemadzishe zvingagona here kuremedza madzishe edu kuti vanhu kana vofema ngavatange vapuwa chitupa naishe kana nasabhuku kuremedza vagari vedu vanochengetedza tsika dzedu nemagariro isusu tichiramba tichiita misangano mapurisa hatifani kutoti tiwane mvumo kwaari kungoazivisa kuti kwetu kwaita humwe kuti kana vachida kuuyawo vanouya asi vasingatiwo kuuya havauyi nokuti izvozvi zvisingatokanganisa nyaya dzesarudzo zvingatokanganisa gadziriro dzesarudzo munyika nedzereferendum nekuti kana mumwe mapato asina kutambanuka kuita basa rawo zvine zvaakureva kuti inenge yamutamba ndakasungwa musungwa mvira dzakona
mune imwe misangano here yamati marambidzwa pasi paiwo mutemo iwo uri kupiwa nemapurisa
kwakawanda kunogara kuchiputswa putswa kana kubvongodzwa muto nharaunda dzakasiyana siyana inotova dambudziko guru ratachitoroda kuti rigadziriswe nokuti chikuru chinofanira kudzikana ndechekuti MDC nemapurisa kudivi rimwe chete mapurisa ndeevanhu kusanganisira MDC kusanganisira ZANU-PF mapurisa ndeedu senyika ndoziso renyika ndo vanotidzivirira kunhamo dzese dzatingange tichiona nadzo dzinogona kukanganisa vanhu mumagariro avo munharaunda dzavo naizvozvo hatitarisiri kutinge tichiita hwegonzo nachin'ai nemapurisa kana kuti gonzo nakiti pamapurisa nesu isu seMDC tinototambudzika zvikuru kuti sei ZANU-PF ichida kuti inge yahwanda kuseri kwomumwe munhu wacho ari mapurisa sei ZANU-PF ichida kushandisa mapurisa semugoti usingafa wakadya sadza asi unenge uchimoneswa sadza racho sei ZANU-PF ichida kushandisa mapurisa edu sepoto inonzi inobika sadza haisi haifi yakambotendwawo kana zuva rimwe chete ndozvinotinetsa izvozvo.